Motungamiri wezifa vafelton kamambo vanoti havasi kutora mari iyi iyo inoita iyo madhora mamirioni maviri nezvoro mazana mana ekuAmerica nekuti kuita izvi hapana chinovabatsira sezvo mari iyi ichizobatwa nevezvikwereti kubhanga ravo. Vakamambo vanoti vabvumirana sebhodhi rezifa kuti vambomira kutora mari iyi kusvikira vaderedza zvikwereti zvavanazvo kuti mari yacho izokwanisa kushanda kuita zvebudiriro zvayakanangana nazvo.
We made a deliberate decision to say that we are not going to take the project funding because takatora maganisha anongoyobata. So hapana zvataingotaita.
Vezifa vane zvikwereti zvinosvika izvo madhora mamirioni masere kusanganisa mari yaimbove mushandi wavo Valazaras Murushomana avo vakabudirira kumatare ndokunzi mari yavo inofarira kubatwa kubhanga pese panopinda mari yevezifa mubhanga ravo. Pamusoro pezvimwe zvikwereti, zifa ine zvakare mari yeveledi kahaya avo vakaita kuti midziyo yekumahofisi egungano iri itengeswe kuti vaunganidzirwe mari yavo asi ikatadza ukwana. Zimbabwe yakabvodziyungwa zvekare mumakwikwi e2018 World Cup neveFIFA ava nemhaka yechikwereti yaimbove murayiridzi weMauritius Valinos uyo vaive vasingatambirise mari yake muhoro. Asi vakamambo vanoti havasi kuda kuti izvi zvidzokorodzwe zvekuti vari kutambirisa murayiridzi wavo mutsva Zidravik Jugrosic wekuCroatia nemari yemuno yema RTGS.
To mutambirisa nemari inobvumirwa nemutemo wemuZimbabwe. But my figures acho is private between him and Zifa. Hatikwanisa kuya divulge.
Zvikwereti zvevezifa izvi zvinodzokera kumashure kubva muna 2010 apo sangano renhabvu iri raitungamirwa navacatmet Duve. Asi vakamambo vanoti vazvipa kusvika muna chikumi kuti vaone kuti zvikwereti izvabhadharwa uye zvekuti zifa yamira pakachena munyaya dzemari. Pari zvino vezifa vari kumhanya mhanya zvekare kuunganidza mari yechikwata chenyika cheMauritius icho chine mitambo ye2021 Africa Cup of Nations muna kurume. Zimbabwe iri kusangana neAlgeria mumitambo miviri yakateverana musi wa23 nemusi wa30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.